Musangano wemazuva mashanu weInternational AIDS Conference watanga muDurban, South Africa nhasi. Musangano uyu urikuzeya nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekupa vanhu kodzero dzekuwana mishonga kana vaine utachiwana weHIV AIDS. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa, Vasiri Ramaphosa, ndivo vavhura musangano uyu zviri pamutemo. Vamwe vanyarikani vari pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations, Ban Ki-moon, vatungamiri venyika dzemuAfrica, muimbi Elton John, uye nevanjiwa mambo kana kuti Prince Harry vekuBritain. Musangano uyu wakarongwa nesangano reInternational AIDS Society uye unonza pamwe chete nyanzvi dzinosvika zviuru gumi nenomwe kubva kunyika dzepasi rino. Nyanzvi idzi dzinenge dzichiisa misoro pamwe chete kuti dzibatsirane kurwisa denda iri iro rauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu mumakore makumi matatu nemashanu apfuura. Vari kutungamira Zimbabwe kumusangano uyu igurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa, avo vanoti Zimbabwe iri kuda kuvhara maburi ose angaite kuti vanhu vatsva vatapurirwe chirwere cheHIV AIDS. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosanganisirawo vaDaniel Molokele, vanova mukuru wesangano reAIDS Accountability International, avo vanoti Zimbabwe ichabatsirikana zvikuru nekuva pamusangano uyu.
Vanhu vese pasi rese vari muno muDurban kuti vaongorore nyaya kuti tingaita sei kuti nyaya yemukondombera kuti tirwise kuti zvipere zvese kuti vanhu vararame.
Mashoko aya atsinirwawo naSachigaro wesangano reZimbabwe Network for Positive Women, Amai Martha Tolana.
Wakakosha nekuti ndiwo musangano mukurusa unotariswa zveHIV, TB, malaria nezvimwe zvese zvakangodaro zvingangotenderera pane zvine chekuita neHIV. Zimbabwe inewo zvakawanda zvainazvo zvainenge ichida kupakuriranawo nevamwe. Saka kuti yakakosha nekuti ndipo pane vanhu vakawanda vanoshanda muHIV vanosanganisira vana chiremba, vanoongorora, vanoshanda nevanhu muDzimba, uyezve vanoita vanogara munharaunda vachibatsirana nevamwe munharaunda kuita community work nevanoshanda muzvipatara vese vari kuno.
Sangano reUnited Nations rinoti rinoda kupedza mukondombera panosvika gore ra2030 uye panguva imwe cheteyo richiwanira vanhu mishonga. Asi United Nations inoti pachine mutambo sezvo pachine vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu vari kurarama neutachiwana pasi rose vakawanda vari muAfrica. Vanhu vakawanda vanonziwo vari kutapurirwa chirwere ichi zvikuru kuNorth Africa nekuMiddle East uye kuRussia. KuRussia kunonzi nyaya iri kupa kuti chirwere chipararire kuramba kutambira nyaya dzechingochani. Asi vakawanda vanoita zvechingochani ava vanonzi vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya. VaMolokele vanoti Zimbabwe inarawo dambudziko rekusada kupinza ngochani muzvirongwa zvayo zvekudzivirira chirwere ichi.
Muchirungu vanonzi masexual minorities they are drivers of the epidemic, saka they should be the center of the response. Saka tiri kutokumbira kuti Zimbabwe dai tichiongorora nyaya iyo.
Amai Tolana vanotendawo kuti kushaya mari kuri kupa kuti zvinhu zvikone n'anga murapwa achida pakudzivirira kupararira kwedenda iri.
Ndiri dambudziko rinenge riri pasi rose. Nekuti mari inenge iri kudzikira iri kuuya yekubatsira.
Kutapuriranwa kwechirwere muZimbabwe kwakadzikira kubva pazvikamu gumi kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vari kurarama neutachiwana muZimbabwe.